Vamwe vanobata mabasa emaoko nhasi vaenderera mberi nemabasa avo zvisinei nezororo iri. Vataurai zviri mumwoyo vati nyaya yekutsvaga chauviri ndoyapa kuti vaite basa ravo semazuva ose.
Upenyu muZimbabwe huchiri hwakaoma zvina zvisati zvanyorova. Saka totoshanda neholiday nekuti ukashaya kuone dhora pazuva haugoni kuti uzodzokerai kuita mabasa emaoko yamangwana. Saka unototsvaga mare zuva rimwe narimwe parinongotopfuura, unofanira kuti unga une mare. Saka ndozvaita kuti zvinoita kuti tishande nezororo, usava nezororo.
Kunyange hazvo vauya kubasa vazviri mumwoyo vati zuva reunit day vanorikoshesa zvikuru sezvo richivayeuchidza kubatana kwemarudzi pamwe nekuva mucherechedzo werunyararo munyika.
Hungu mundangariro tonga tichirifunga kuti izuva rakanaka kubatana kwemarudzi kuti vasarwawa uine humwe chete pamwe chete. Saka tonga tichingorirangarira. Sekuti tizoite zvekusaenda kumabasa izvi tichirangarire zuva iroro hazvigoni nekuda kwesituation iri muZimbabwe izvozvi.
Mumwe mugari wemuHarare vaEdwin Mwase vatsigirawo mashoko aya vachiti nekuda kwokuti vanotya zvavanokohwa chete vanga vasingagoni kugara kumba sezvo vachitsvaga mari. VaMwase vati zviri nyore kune vari pamabasa chaiwo kuti vaende kuzororo nekuti vanozongowana mari yavo. VaMwase vatiwo zuva ranhasi harina zvarinoreva kwavari sezvo kubatana kunotaurwa vasingakuoni.
Isu tiri vanhu vanoita mabasa amaoko. Zvino tichiita mabasa amaoko kudai tikada kumira zvinhu zvose zvinobva zvamirawo. Zvisinei nokuti hurumende yedu yakanyowani yava munangagwa. Yakatipromisa mabasa kugadzisa nyaya yamabasa, asi chiedza chaizvo tione kuti pane zviri kuitwa kuti tione kuti mabasa ari kugadzigwa hatizvioni. Saka isu tiri vanhu vanongoramba vachiita mabasa amaoko. Zvino basa ramaoko haridi zveholiday. Haritombodi nokuti kumira kwako kumira kweincome. Panodzoka vanhu kubva kumaholiday munana January vananenge vasina mari. Saka pane zvikoro zvechida kubhadharwa marendi anenge achidiwa. Tinoroja kumarokesheni uku vanhu vanenge vachida mari dzavo.
Chipangamazano chemutungamiriri wenyika vaChristopher Mutsvangwa vati zuva reunity rakakosha zvikuru. VaMutsvangwa vati zvakaitika munyika pakubvisa hurumende yavaMugabe zvinoratidza kubatana kukuru, vakati shuviro yavo ndeyekuti kubatana uku kuenderere mberi. VaMutsvangwa vatiwo kubatana kwevanhu veZimbabwe kunounza budiriro.
Zvinoratidza kuti unity yedu iri kufambira pamberi. Vanhu vomuZimbabwe tiri kubatana. Tinoda kuti tivake nyika ine vanhu vakangwara sezvatiri, ine upfumi hwakangwarira sezvatiri, ine ushamwari hwese nemunhu wese panyika pano. Hatidi mhandu, tinongoda shamwari chete kuti tigovaka nyika inopundutsa munhu muZimbabwe, tiite imwe nyika yemuAfrica isina kana akamboona. Ndozvatoda kuratidza Africa kuti we can build a united, solid and prosperous Zimbabwe.
Chibvumirano cheunity day chakakwanisa kupedza kusagadzikana kwakanga kwapinda munyika kubva panguva yekuwana kuzvitonga kusere. Chibvumirano ichi chakaita kuti pave nehurumende yemushandira pamwe pakati pebato reZANU-PF yava Robert Mugabe nePF SAP yaitungamirirwa nevakazove mutevedziri womutungamiriri wenyika Mushakabvu Joshua Nkomo. Asi chibvumirano ichi hachisisina kunyatsosimba sezvo dzimwe nhengo dzeSAP dzakadai savadhumiso dhavengwa vakabuda mubato reZANU-PF. Vamwewo vatiwo kukosha kwezuva iri kuchaonekwawo pachasarudzwa vatevedzeri vemutungamiriri wenyika navaEmerson Munangagwa sezvo mumwe wavo achifanirwa kubva kuPF SAP. Nhasi hapana kuungana kwaitwa zviri pamutemo kucherechedza zuva iri muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.